Vakaro vanosanganisira kanzuva wewa 34 vaBernard Chingwango navaLangton Guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. VaChingwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri veZANU-PF vaidarika 10. VaChingwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhanyira nyaya iyi kumapurisa echiteshi cheMupandawana Police Station.
Vanhu vaivapa vanhu vakatura vaiva 11. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa ndakakuvara musoro. Ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro. Ndakarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mushonga yatakawana mushonga. Ndaenda ku 24 hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo vaLangton Guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakutaura kuti izvozvo handisina faith mumwe wangu wandandinaye vana vaChingwango. Tikamirirwa tiite mwari paside mwari paside. Izvozvo ndakunzi ndokuitira Mwari. Tichitanga kuti mototanga kutoripota. Saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhukuri yaraundi RRB number hapana takangogara ko izvozvo tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reTPC mumasvingo vaDerek Charamba.
Musebato reTPC kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwaGutu vanoti vaBernard Chingwango navaGuvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona. Apa hapana kana mbota asungwa pamwe kushunga sei izvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviya zvatangazve. Mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zano yatanga zvebasa raiyakorwa inototisha kuti gore rino yazvigona kuwedzera tikabava nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair. Mutema wasikapulaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongodzvanyirigwa vanhu vetriples nemapurisa achimbaiona nemesavaso vachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa.
Asi mutauriri weZANU-PF Dunhu reMasvingo vaOfias Murambiwa varamba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Vanotsvaka kuchitare pati yeZANU-PF vozo varangotsvaka vanhu veTPC mukatarisa pavangopinda tikapinda vanongotsvaka vane vanhu veZANU-PF vachiri vanhema. Tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized tiine direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvanaTPC zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kurova vanhu. Ike zvino vanoti vakarombwa nevatsigiri veZANU-PF vakanga vane uniform. How did they come to vote? Vanhu veZANU-PF vakavarova.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMasvingo Inspekta kuda kwache Dewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi.
Ndisiri muofisi at the moment. Ndotozonocheka ndasvika muofisi.
Asi vatsigiri veTPC vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato reZANU-PF vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ED icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu. Vanoti nhengo dzemahwindi 4ED dziri kutenderera dzichimanikidzana kupfeka hembe dzebato reZANU-PF uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato reTPC. Mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yeTPC vaEdward Chagonda vanoti musika wemampandawana waberekera ingwe.
Ichokwadi vakauya vachiti mahwindiwoakavauti mupfeke matishes eZANU-PF kusaza kumarokesheni nekupi nekupi achiti kwanzi chetai matishes wao unenge atatisheti iyoyo chamudzika paparega achishandira kutaura kuti kwatiita pari zvino varaBernard vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti wavo pakakoseta nguva zhinja vakinda kunonziwiro. Saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kuti hei tineura mumaoko kuti hape tichagumira papi.
Dunhu reGutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda. Mwedzi wapfuura nhengo dzeTPC dzakatizamisha kuGutu West dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota. Kure rapera nhengo yeTPC vanyachazvambe mawere vakapondwa nevanopfungidzwa kuti vatsigiri veZANU-PF asi hapana akasungwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mtimba.